Ramnanga gwavashoropodza nyika dzekunze dzinoda kupindira munyaya dzenyika dziri musadak pamwe chete nemasangano anokweretesa mari kunyika dzepasi rese.
The contestations for neo-imperialistic subjugation of our countries are being fought in the economic domain.
Tiri kuona kuti vaya vatakakunda kuhondo yerusununguko vaya kuda kudzoka vachida kurwisa upfumi hwedu. Naizvozvo tinofanira kuramba takachenjera kuzotiwo nyika dzemuAfrica hadziwanisi mukana yakaenzana nedzimwe mukuwanawo mari yezvikwereti. Asi izvi ngazvizatidzosera kumashure. Ngatitarisei kuti chii chatinacho toshandisa zviwanikwa zvedu kuzvipundutsa.
Asi mabhanga anokweretesa mari akaita seWorld Bank neInternational Monetary Fund anoti chiri kupa kuti Zimbabwe isakwereteswe mari inyaya yekusadzora zvikwereti. Gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube vanoti Zimbabwe ine chikwereti chemari inodarika mabhiriyoni makumi maviri kana kuti 20.5 billion United States dollars munyika nekunze. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanoti zvakakosha kubhadhara zvikwereti. Vachitaura panyaya yemabhizimisi vamunangagwa vati hazvigoni kuti nyika dzemusadak dzirambe dzichisarira kumashure munyaya dzezveupfumi nekuti dzine zviwanikwa zvose zvinodiwa kuti kana dunhu ripi zvaro ribudirire.
Given the vast natural resource endowments and the youthful population on our African continent,
hazvigoni kuti nyika dzedu dzakapfuma kudai uye dzine vechidiki vakawanda vane njere dzakapinza dzirambe dzichirasikirwa nemari zhinji nekuda kwekuti hatina maindustry anokwanisa kugadzira zvinhu zvichipera. Naizvozvo panoda kuti tibatirane pamwe chete vehurumende nevemakambani kuti tisimudzire mashandiro ari kuita maindustry edu.
Munyori mukuru webazi rinoona nezvekufambiswa kwezvirongwa mugungano reSADC vaElias Magosi vatsinirawo kuti pasina kuvandudza maitiro emaindastiri zvakafanana nekuti nyika dziri muSADC dziri kufamba nenhende shure.
Member states should develop policies and regulations that actually and truly drive industrialization.
Kana tichirevesa kuti tinoda kubudirira mukusimbaradza maindustry edu, ngatigadzirei mitemo yakasimba yekuita izvi. Kuva nemutemo nekutaura nezvayo chete hakukwani, asi kutevedzerwa kwayo ndiko kwakakosha.
Nyika dzemusadak dzinonzi dzinorasikirwa nemari ingangosvika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana 60% pese padzinotengesa zviwanikwa zvadzo zvisina kukwenenzverwa. Dambudziko rinonzi negungano iri rinofanira kupedzwa. Mukuru wesangano rinomirira mabhizimusi madiki neari pakati nepakati reSMEs Expo vaDelight Makotose vaudza Studio 7 kuti shungu dzekuti vashandisewo michina yechizvino zvino dziripo, asi dzimwe nguva homwe ndiyo inoita diki.
Nehurumende yedu tinoda kuikurudzira kuti ngavaonewo kuti vana vari kushanda, asi kuti kushanda kwavari kuita vana tokusimudza sei. Ngaivo inoona kuti no vana vakanokwereta uku inogonawo kusapota kukwereta kune kwaitiwa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr Prosper Chitambara vaudzawo Studio 7 kuti muono wekusimudzira maindastiri wakanaka, asi unoda kutsigirwa zvakanyanya nehurumende.
Kuzo zvimwe zvinofanira kunge zvichiitwa at macro level kugadzirisa doing business environment, kuramba tichiona kuti vemabhizinesi vemunowanawo here access kunyaya dzecredit, nyaya dzefinance, irori dambudziko guru, even kuderedzawo matax anobhadharwa nemabhizinesi.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezveupfumi hwenyika uye vari mukuru wekambani yePhoenix Zimbabwe muzvare Happiness Dzengeni vati nyika dzemusadak dzinofanira kubatana kana dzichida kubudirira.
South Africa is the most industrialized nation within the SADC region. Asi kuti vamwe vasvike pane iyoyo vasazoti South Africa is being a big brother. Vanofanirwa kuita mapolicies ano encourage private sector growth.
Musangano weSADC Industrialization Week uri kuitirwa muHarare uri kufamba nedingindira rakanangana nekutsvaga nzira dzekusimudzira dunhu munyaya dzezveupfumi kana kuti promoting innovation to unlock opportunities for sustainable economic growth and development towards an industrialized SADC. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.